manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 24/2023 makateerera ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndakatotaura isu kana tripartite negotiating forum. Kana muchida kuti muunze mari yenyu iyoyo, panofanira paine kutaurirana. Hazvifanira kunge zvichingotaurwa nehurumende chete.
Dhora remunyika roramba richishaya simba zvoomesera vashandi nevemabhizimisi.
Sudani ya munjozi inoda kutokasira kuti ibetserwe kuti pave neutungamiri hwavanhu unobva musarudzo. Zvikasaitika izvozvo tichangoona riri bishi nemheremhere.
Zimbabwe yoburitsa zvimwe zvizvarwa zvayo zviri muSudan umo mune hondo inotyisa. Zeta ETF yotarisirwa kutanga mangwana kuBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika rinonzi nhasi ratowedzera kushaya simba zvakanyanya zvekuti vamwe vange votenga dhora rekuAmerica nemadhora emunyika zviuru zviviri kana kuti 1 US dollar to 2000 Zimbabwe dollars pamari zhinji. Asi pamusika uri pamutemo weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction, dhora ranga richitengeswa nemadhora churu chimwe chete padhora rekuAmerica kana kuti 1 US dollar to 1000 Zimbabwe dollars. Governor RBZ Dr. John Mangujga vakaudza bepanhau Recent Mail kuti vanofunga kuti kana mari iri kutengeswa fodya yasvika, dhora reZimbabwe rinogona kutanga kudzikama. Vanotiwo vari kuda kuparura mari yepadande mutande kana kuti digital currency inenge ichitsigirwa negoridhe kuti iite uremu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kwave kuteya nzou neriva. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze. Tavabvunza kuti vari kushamisika here nekushaya simba kwedhora uku.
Hazvitishamisi kana tikatyamadza nekuti chinhu chatakagara tichimboziva. Kutaura kwatakamboita muzvirongwa zvenyu zvapfuura kuti takaunzwa Zimbabwe dhora. Inflation ipapo muna June 2019 ichayeuka yanga iri kuma 175%. Saka mari yakaunzwa inflation yasumuka zvakanyanyisisa. Zvekuti dhora racho rakangosvika risina simba risingagoni kuita basa remari zvokuti vangava inaro kana kuti vairibata vaikurumidza kungorikanda kuti riende kune vamwe. Saka haizi mari yanga ichigona kuti ishandiswe kuti vanhu vaite upfumi hwavo mumari iyoyo inonzi ya store of value kana kuishandisa semedium of exchange yekuti titengesera nezvinhu. Vanhu vanenge vasingadi nekuti anenge agachidzwa mari iyoyo anenge agachidzwa dambudziko rekuti inenge ichitoshaya uremu ichitodzikira uremu wakaibata izvo.
Asi izvo zvekuti mambo woshandisa dhora rekuAmerica mozoti taakudzokera kudhora redu, pane kwazvakamboshanda here munhoroondo dzenyaya dzezveupfumi?
Takagaro taura nechekare kuti kana mave kuda kudzokera kumari yenyu unofanira kutanga kuona kuti vanhu vave nechidimbo here kutanga nemari iyoyo. Nekuti mukatarisa maringe nezvatakapinda nazvo munguwa yake hyperinflation kuna 2006 2007 2008 kwa vakarasikirwa ne uremu wetuma yao va kunyanyanya vai va vanindi vao pamutandi gere kana izvo zvopataka taka kungoona mari yao dzoka mabendora vao dzoka risina uremu takatangozviwa kuti a chakati paya chia goreri yakadzoka.
Saka kana pachida kuti padzorwe dhora ringe rakasimba zvii zvinofanira kutanga zvaitwa
zvine zviri pachena zvine zvatakatotaura isu kana kutripartite negotiating forum kana muchida kuti muunze mari yenyu iyoyo panofanira paine kutaurirana hazvifani kunge zvichingotaurwa nehurumende chete inofanira kunge ichitogara pasi ichitaurirana nemapazi akasiyana siyana vangave vemabhizinesi vangave vakamirira vashandi nevamwe vakamirira vanhuwo kwavanenge vari vangave varimi vanoapa nekufamba kwemari iyoyo. Saka tikasaende kugara pasi kuonera pamwe chete rora remuzikuru hazvifambi zvakanaka ndochekutanga ichocho. Chepiri ndechekuti pamunozenge mauda kuunza mari yenyu pane anonzi muchirungu mafundamentals.
Mungapa muenzaniso here ipapo Dr. Kanyenze?
Mafundamentals zvinoreva kuti mune mari here yekuzeya yakawanda mari zvedzi muchirungu inogona kuchidzisa mari yenyu nekuti mari yenyu kuti inge ine huremu inofanira kunge ine chakaitsigira ingangodaro iri ndarama kare kaya yaitsigiswa nendarama asi iko zvino tinoti inotsigiswa nemari yamunenge matengesa zvinhu zvenyu zvirimwa nezvicherwa zvenyu zvamunenge matengesa kunze kwenyika anonzi maexport kana zvinhu zvakamira zvakanaka izvozvo mamiriro enyika upfumi hwenyika yati simbei yave pazera rokuti maane mari yakati kuti yamaita mudura inogona kuchidyira uremu hwemari yenyu zvinobatsira izvozvo.
Nyanzvi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose dziri kuita chipatapata kuburitsa zvizvarwa zvadzo zviri muSudan umo mune hondo inotyisa. Vanhu vanodarika mazana mana nemakumi maviri kana kuti 420 vafa muhondo iyi kubva zvayakatanga musi wa15 kubvumbi. Mutauri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti zvizvarwa zvezimbabwe zana zvinogara muSudan zvavati hazvina kukuvadzwa zvabuda munyika iyi. Vati bazi ravo rakwanisa kutakura vamwe vanhu nemabhazi kubva muKhartoum kuenda kuPort Sudan vachitungamirirwa neUnited Nations. Nhandare dzendege dzakavharwa nekuda kwehondo iyi. Vanhu vanodarika churu chimwe chete nemazana manomwe kana kuti 3700 vakuvara kusvika pari zvino. Nyika dzaburitsa zvizvarwa zvadzo dzinosanganisira Canada, Egypt, France, Germany, Italy, Sweden neAmerica. America nemusi wemugovera yakaburitsa vashandi vepamuzinda vayo kuSudan ikavaendesa kuEthiopia. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pakati pemauto ehurumende nevakaipandukira veRapid Support Forces kana kuti RSF. Vanhu vemuSudan vanonzi vari kuzvitsvagira nzira dzavo dzekuedza kutiza hondo vachifamba netsoka kana mabhazi. Mauto haasi kuwirirana kuti oshanda sei nechikwata chakapandukira cheSRF ichi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti zviri kuitika muSudan zvinonzwisa tsitsi sezvo vanhu vari munyika iyi vave kutarisana nenzara nekuda kwehondo. Kuti tinzwe zvizere ngatinzwei hurukuro yaitwa naDr. Zembe naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Dambudziko ravamuSudan rinotaridza kuipi kweutongi hwamauto kwezvombo zvehondo. Utongi hunofanirwa kubva kuvanhu kuti nyika dzigadzikane zvichiita sarudzo dzejekerere, uye izvi zvinenge zvichida murayiro mukuru wavanu wa Musudan. Unenge uchupakura masimba kukuti mabasa ama oto ano tangira apa achiguma apa. Azo isi mukati nyaya utungi kwa mauto. Nyaya utungi kwa mauto haina gwara rokuti kana mwemuto. Apeza kutonga mwemuto ono pinda si. Saka kurwisana kwa turu kuona wakundoko kuti vanu wari kuparara.
Sema onero enyu chii chingaitwa kuti hondo ii iwanikwe ichipera. Nekuti tinoona kuti nyika dzakadai savana America nedzimwe dzava kutoburitsa zvizvarwa zvadzo. Vachiti ivo zvizvarwa izvi zviri munyika yeSudan zvakatarisana nenjodzi uye vamwe vakatorasikirwa neupenyu. Munoona zvichizopera sei?
Sudan yamunjodzi inoda kutokasira kuti ibetserwe kuti pave neutungamiri hwavanhu. Unobva musarudzo. Zvikasaitika izvozvo tichangoona riri bishine mere mere. Nekuti hazvina zvinozoguma kuti unenge abva kumukutonga vechiuto munopinda sei unogona kumukirwa futi zvakare uchingova mutserendende wokumukirana. Saka nyaya yeSudan yakuda kuchigarwa pasi kana African Union ane United Nations vachibetsera. Kuti vanhu vemuSudan vatange kuwana utungamiri utongi hwavanhu kunobva mubumbiro guru ravanhu. Ndoo njodzi iripo iyoyi muSudan.
Avo vanga vari nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vaurai Zembe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Bazi rinoona nezvemari nhasi raparura hwaro hwarichatevedzera mukuongorora mashandisirwo emari yenyika richiti harisi kufara nekubiwa kwarinoti kuri kuitwa mari dzehurumende nemakorenyera anenge achishanda nevamwe vashandi vehurumende. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kweurongo hwekuongorora mashandisirwo emari nemidziyo yehurumende, munyori mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vati vari kuita uori ava vari kutengesera hurumende zvinhu zvisingazouye zvinozopa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda.
Pane vanhu nyanya dziri kuita basa dzichishanda nevamwe vanhu vanenge varimo mukati zvokuti vanounza mapepa vachiti pane zvinhu zvavatengesera hurumende ivo vasina zvinhu zvavatengesera vobhadharwa mari pasina zvinhu zvinenge zviri kusvika kuhurumende. Taakushanda nevaya vekunzi vanonzi vepurasi tichitarisawo nevanhu vedu veaudit kuti tinge tiri kuona pane zvatiri kutotarisa izvozvi ende tine zvimwe zviripo zvatiri kuramba tichiongorora kuti vese vanga vari kubira hurumende nenzira idzi kuti tinge vari kunge vemutemo vavabate vavasunge but mari yehurumende idzoke kuhurumende nokuti vazhinji vacho vakatora mari pasina chinhu chavanga vaudza kuhurumende. Kana maa mumastreet mumugwagwa toinenge ichinzi air supply urikuzwa chinzi air kuti uyu ndiwe air supply uyu ndiwe air supply kuti kwouyu ane mota idzi ndiwe air supply.
Vaguva Matanga vati hurumende ichatora matanho akasimba kusunga vose vari kuita izvi vachiti vane masimba ekutengesa midziyo yevanenge vabatwa nemhosva mari yacho yodzoserwa muhomwe yehurumende.
Mutemo wedu unotibvumidza zvakare isusu kuti kana pane vanenge vashanda nevanhu varimo muhurumende vanenge vakonzeresa vachisapota vanhu vachisaina mapepa asiri kunze kwemu munotibvumidza kuti tiende kwavari kuti vabhadhare mari pachavo. Kana usina mubhengi akaunti tozoona kuti une mota here, kana kuti unesina mota toona kuti unemba here, tinogona kutotengesa kuti tidzore mari yehurumende.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati hurumende haifaniri kuramba ichiita sembwa isina mazino inongohukura isingarume rifa renyika richiparara sezvo nyaya dzeuori nekusashandiswa zvakanaka kwemari mumapazi ehurumende makanzuru pamwe nemumakamba nehurumende dzichigara dzakataurwa nezvadzo makore ese naAuditor General asi pasina chinoitwa kugadzirisa nyaya idzi.
Dambudziko riri kugara richionekwa naController and Auditor General kubva kune makambani akaita sana ZESA akatenga matransformer muna 2012 4 million asina kuuya kuenda kumalocal authorities. Idambudziko riripo uye idambudziko maitirira vaedza nepavanogona kuti vape mazano ekuti ringagadzirwa sei kubva kutora matenda zachona uye kuti vanhu vacho vangavhetwa sei kuti hurumende isaramba ichiburitsa mari pasina chiri kuuya. Saka hurumende inofanira kuva shumba ine mazino kana yada kupedza dambudziko iri. Zvekuti tingoramba tichikurukura yoita seshumba isina mazino, vana veZimbabwe charamba chirasikirwa nemari dzakawanda dzinenge dzichienda kuvanhu vasina chavari kutipa cheuvi.
Mashoko ava kuchera aya anouyawo apo nepfenyuro yeAl Jazeera yakaburitsa nyaya yekuti nyika iri kurasikirwawo nemari yakawanda kuburikidza nekubuditswa nekutengeswa kwegoridhe zvisiri pamutemo. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vakati hurumende iri kuferefeta zvakaburitswa neAl Jazeera izvi, asi gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vati hwaro hwavaparura nhasi uhu uhwo huri kudaidzwa kuti International Public Sector Accounting Standards Financial Reporting Manual huchaita kuti mapazi ose ehurumende, makanzuru pamwe nemakambani ehurumende kana kuti maparastatal asungirwe kuzivisa vabati vehomwe yehurumende mashandisiro avanenge vaita mari pamwe nemidziyo yehurumende.
Zvichabatsira hurumende kuti zvini zvayo zvoita zvakanaka zvekubata kwemari, kwozoita transparency, kwozoita accountability and also government maassets ayo achaoneka zvakakwana. Izvozvi hasi kuonekwa akahwanda, tine maliabilities chere tine zvikwereti asi hatizivi kuti maassets etu akaita sei. Saka gwaro iri zvichabatsira kuti tozoona kuti maassets akamera sei nemaliabilities acho akamera sei.
VaNcube vati hwaro hwavaparura nhasi uhu hwo huchasungira mapazi ose ehurumende, makanzuru nemakambani ehurumende kuti anyore magwaro anoratidza mashandisiro aanenge aita mari mukupera kwegore rega rega huchaita kuti zvinhu zvijeke pamashandisiro anoitwa mari nehurumende, zvavati zvinoitawo kuti vanoda kukweretesa hurumende mari uye veruzhinji vanobhadhara mitero vave nechivimbo nemabatirwo nemashandisirwo anoitwa mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vekambani yeZimbabwe International Trade Fair kana kuti zeta ETF vanoti zvose zvave mugwara kuti gungano iri iro richavhurwa zviri pamutemo namambo Muswati wechitatu vekuEswatini ritange mangwana. Kudzanai Msengi anoti panyaya inotevera.
Vemakambani nemasangano akasiyana-siyana vari kuratidza mabasa avanoita vange vari mushishi kupedzisa kugadzira nzvimbo dzavo paZimbabwe International Trade Fair Exhibition Center muBulawayo nhasi. Mumwe ange achibatsira kunhadzurudza pari kuratidzwa zvinhu neimwe kambani vaSamson Nyati vati basa ravo riri kufamba zvakanaka. Sachigaro vekambani yeZera ITF vavosisa mumoyo vati vari kugutsikana kuti zvose zvave mugwara kuti gungano ritange mangwana, vachiti kunyange hazvo uwandu hwevanoratidza mabasa avanoita husati hwasvika pauwandu hwaiitika, chirwere cheCovid chisati chaveko, vanofara kuti huri kukura. Pane makambani nemasangano akasiyana-siyana mazana mashanu nemakumi matatu ari kuratidza zvaanoita gore rino zvinopfuura gore rapera nezvikamu makumi matatu kubva muzana.
Tichiona uwando hwemaexhibitors edu uyezve tichiona nespesi yavatora yakatoti kurei kudarika yegore rapera, then topic yedu yeinnovation ndofunga iri kufadza vakawanda vemayunivhesiti nezvikoro vasvedera pedyo kuti pane mazana panguva ino ZITF kubira mangwana Tuesday kusvika mugovero tiri pamwe chete tichitaura nenyaya dzeinnovation nenyaya yekuti tingagadzisina zvinhu sei nenzira yakanyatsojeka inodarika yemaitiro edu yemazuva ese.
Pane nyika makumi maviri neimwe dzicharatidza zvadzinogadzira kusanganisira Brazil, Belarus, China, United Kingdom neAmerica, uye gungano iri richavere kutanga kuve nenyika dzeEuropean Union dzichiratidza zvadzinoita dziri pamwe chete. Vamoyo vazivisa kuti mambo wenyika yeEswatini, mambo Muswati wechitatu, ndivo vachavhura ZITF zviri pamutemo nemusi wechishanu, uye pachange paine zvirongwa nemisangano yakasiyana-siyana kusanganisira International Business Conference uchavhurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nemusi wechitatu, uye Diplomats Forum ichaitwa nemusi wechina. Mukuru mukuru wekambani yeZITF vaNicholas Ndebele vati zvichienderana nedingindira rekuti transformative innovation Global Competitiveness, ZITF, ichange ine zvirongwa zvakanangana one vechidiki kusanganisira Innovators Forum neScholastica.
Tichitarisa kuti vechidiki vane mazwa ngwaro avangada kuti pasapoto uye vachikupidzana kuitira kuti anozovhira anozosapoto kuti acommercialize aite concept yacho yeite business. Saka izvi zvakakosha kwatiri sezvekaitiyo nekuti ivava vananzvina bhizimusi vachiri vechidiki tinotarisira kuti vachakura vozovawo masmall and medium enterprise vozokurawo kutoita mabiga business vachingouya kuzvekaitiyo vachisapota vachiexibita kuzvekaitiyo. Saka zvakakosha kuti kutitarise vechidiki pachinhano ichochoicho. Tozotarisazve Scholastica yakanangana zvikuru nevana vezvikoro apa vane vachidibheta matopiki ari relevant panguva ino.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvemari nebudiriro vaFelix Chari vanoti zvakakosha kuti nyika isasarire nyaya dzemashandiro kana kugadzirwa kwezvinhu nenzira dzechizvino zvino sezvo ndiyo nzira yave kufangwa nepasi rose.
Haisi nyaya iri nyowani muZimbabwe nemune dzimwe nyika dzakabudirira. Tichitaura kudai izvozvi taona vadzidzisi vepamayunivhesiti vepamatechnical college they are also expected kuti vave innovative. Asi chinhu chandinoshuvira kuti chinge chichivapo ndechekuti zvinhu zvingasagumira mukungotaura chete, ngavisagumira pamuromo, ngazviteverwe nemari investment muinnovation. I'm sure tikadaro saizvozvo we'll get somewhere.
ZITF igungano rinowanisa vemakambani nevemasangano emuzvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi mukana wekuvandudza mabhizimisi avo, asi mukurumbira waraive rinawo wave kuderera nekuda kwekutatarika kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika. Veruzhinji vachakwanisa kupinda mugungano iri nemusi wechishanu nemugovera apo parinopera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti wandi wevanhu vakafa nenzara mushure mekutsanya vachinzi vakafa vanoenda kudenga vosangana naJesu wasvika pamakumi mashanu nemasere kana kuti 58. Mukuru wekereke inonzi Good News International Church vaPaul Mackenzie Ntenge vakatosungwa nemapurisa nenyaya yekuudza vanhu ava kuti vatsanye kusvika vafa. Red Cross yemuKenya inoti vanhu zana negumi nevaviri havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Nekudaro zvinotyirwa kuti uwandu hwevakafa huchawedzera. Ntenge anonzi ave nemazuva mana achiramba kudya ari mujeri. Rimwe sangano rekuSweden rinonzi Stockholm International Peace Research rinoti mari dziri kushandiswa munyaya dzekudzivirirwa kwenyika pasi rose dzawedzera zvakanyanya kwemakore masere adarika kusvika pa2.24 trillion. Kunyika dzemuEurope mari munyaya dzekurwisa kwenyika dzinonzi dzakawedzerwa nezvikamu 13 kubva muzana kana kuti 13%. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kushandisa zvinodhaka kunokonzera matambudziko makukutu munyaya dzezveutano kusanganisira kana kutofa, zvirwere zvemapapu, chiropa, moyo uye kurasika pfungwa. Asi kunyangwe zvichizivikanwa vechidiki vakawanda mumusha weAcadia muHarare nenzvimbo dzakawanda madhorobha nekumamisha vanonzi vari kushandisa zvinodhaka. Asi vamwe vakuru venzvimbo yeAcadia vatora matano ekuti vechidiki munharaunda mavo vasiye kushandisa zvinodhaka vachigwinyisa miviri yavo. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Imwe nenge yebhodhi reAcadia Community Center vaDural Adams vanoti hutano hwevechidiki hwavhiringidzwa zvakanyanya nenyaya yekushandisa zvinodhaka. Vamwe vanonzi vave kuguma voitawo zvechipfambi vasati vabva zera. VaAdams vanoti kana muzvikoro vamwe vana vane makore 15 vave kushandisa zvinodhaka uye vari kukurudzira mapurisa kuti auye nembwa dzavo muzvikoro kuti vasunge vari kutengesera vana zvinodhaka.
I can guarantee you if you go to any school, take a dog unit, they'll find drugs. It's been sold in the schools. It's been sold by the shops. It's there. Alcohol has been sold by the shops 24/7.
Kana muchida endai pane zvikoro zviri muAcadia uye nepaAcadia Shopping Center kuti muone vanhu vachitambidza mari yekutenga zvinodhaka pamberi pevanochengetedza mitemo yenyika.
Vaendera mberi vachiti zvirongwa zvavari kuita hazvisi kufarirwa nevamwe vanotengesa zvinodhaka zvokuti dzimwe nguva vanotombochishidzirwa. Vatiwo vari kutyora mutemo ava havasi kutorerwa matano akasimba.
I know as I'm talking, tomorrow I'll get death threats. I know, it'll come out, it'll come out. Hey, what are you doing? You love your life, trust me. We know this because we face it every day.
Ndine chokwadi kuti nhau yandataura iyi ikabuda pamhepo ichandipisisa zvigunwe. Asa handingarege vana vedu vachiparara nezvinhu zvakadai.
Mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vatsinirawo vachiti vamwe vanotengesa zvinodhaka vanozivikanwa nemapurisa.
Pane vana vanotozivikanwa kana vachida dhagi rakaenda ku 43B kuna nhingi, kukaenda kugrade 7B kuna nhingi. Kureva izvozvo pane vakutoshandisa vana vechikoro as a vehicle yekuita mari yekufambisa madhrugs avo ende mapurisa anovaziva vana. Iye zvine zvikaenda pachikoro chese chaenda kumubvunza kuti vanotengesa madhrugs pano ndivanani.
Mumwe wechidiki atarisana nedambudziko iri nditine makurumidze uyo ati akasiya chikoro nekushaya mari achibva atanga kuputa nokutengesa mbanje.
Hakuna mabasa ekuti tinoti izvozvo ndikabva pamba makuteni ndikuenda chinoswera chinoita chakati tinokipa away from drugs hapana. Saka mari kandaita akaika kana ka $5 ndinofanira kuita sei? Ndinonotsvaga madrugs yayo ka $2 ikapo ndotsvaga madrugs kuti ndikwanise kusurvive for tomorrow namangwana futi.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira chinoi mudare reparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kusamira zvakanaka kwehupfumi kuri kupa kuti vamwe vanhu vakuru nevadiki vagume voshandisa zvinodhaka. Dr. Mataruse vaendera mberi vachiti mapurisa anofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvokuti vaite basa ravo zvakanaka nekusunga vari kutengesa zvinodhaka.
Nhamo ndinonyanya kuti vanhu vaite nyaya dzekutenga zvinoita mastresi akawanda wanda. Zvisina kuitwa ekonomiki ikonomikani vanhu vanongodzokera futi kuprogramu enda pacho ikoko. Vanhu vaya vanoda iyeve rehabilitation venozeta vopa follow up vachiitwa donga vachitaurwa navasakati nezvebasa zvose vazvaare mustogeri hezi haaiwa.
Nyanzvi dzezveutano hwepfungwa vachishandira kuInguchene Psychiatric Hospital Dr. Wellington Ranga vakaudza bepanhau reSunday News kuti vanoona varwere 10 pazuva vanenge vavhiringidzwa pfungwa nezvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 kuAcadia muHarare ndine Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika kugadzirira sarudzo apo upfumi hwenyika hwananga kumawere nekushaya simba kwedhora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Dhora remunyika roramba richishaya simba zvoomesera vashandi nevemabhizimisi. Zimbabwe yoburitsa zvimwe zvarwa zvayo zviri muSudan umo mune hondo inotyisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele.